Vachitaura kuchitsama chevatsigiri bato iri nemusiwo mugovera kwamutare vamutambara vakati vanoda hurongwa uhwu kuedza kusapatsanura mavhoti musarudzo dzegore rinouya.
Tomboti kuno mumutare constituency dzingavo kusarudzwa MP. People first notice wedu watoda ndewakati MP sinoti wedu watoda wakati imwe pati yoto wakati ndewakati inakota vanhu 6 veetanga kuti vavhoterwe muno mumutare bomba hazvina kuipa. Ngatichitaimai primary edu semaopposition parties kuti ngationei kuti pamakandidheti iwawaezawo anodiwa nevanhu ndiani. Kana tikaita maprimary edu pakasarudzwa munhu wedza angari wekumdc wedza angari weparty ipi kana tingaahwina tese ndiye munhu watinovhotera notaona kuti ndozvoda vanhu tunhiyeye avanotungamira.
Vamutambara vakati kuva nenhengo imwe chete inomirira mapato anopikisa musarudzo dzegore rinouya chinhu chakanaka chose kana veruzhinji vachida kubvisa udzvanyiriri hwezanu pf.
Vamutambara kuzimbabwe people first tsvangirai mdct totaura nechemapati vamoda kutaura zvatinganyira nyika ndiani vatovhota kana ndingahwina ngatichimusapotai tese asi kana muchida kuti zimbabwe people first ire inotonga munofanira kuti mutanga kushanda zvakasimba iko zvino munofanira kuti mutanga nekuti kana tikaita izvozvo vanozikama nevanhu vanoidentifya nevanhu vanogara vari kuvanhu ndo vachasarudza.
Vamutambara vakati bato riri kusangana nematambudziko sezvo vasori nenhengo dzezanu pf vari kupinda mubato iri vaine chinangwa chekuriparadza.
Nevanhu vezanu pf tiri infiltrated nemastate agent tiri infiltrated even nemamwe maopposition parties atatishanda nawo saka tofanira kugara takangwarira tione kuti vanhu vatinavo ndevapi vanoda kututsa musangano wenu ndevapi hatidi kuvaziga asi toda kuvadzidzisa tivaidentifye tivadzidzise kana varamba havo kudzidza hatingazvishori mumwe nomumwe ane freedom yokusarudza musangano wanoda kana uchifunga kuti kuzanu pf ndokwakanaka uri uchifara nedevelopment neprogress yakaitwa during the 37 years ukaona kuti zvechokwadi ndohupendu hwaunoda hwokuramba uri rebhega inda kuzanu pf ikoko hatikushori ndozvawazvidira iwe wega asi venuwe ndinokumbira ko zvakambomira seiko tationi zvinhu zvakaipa zvirikuita.
Vakatiwo huori hwakomba mumapazi ose ehurumende zvikuru kumapurisa uye nekumatare edzimhosva.
Kana tichinge tapinda mupawa tichagadzirisa nyaya dzouori kuti dzipere. Corruption ikenza muzimbabwe. Corruption yaparadza nyika yedu yezimbabwe. Kana mapurisa chaiwo iko zvinowo vakumira kuseta maroad block okuti vatsvage mari nenzira dzisina kunaka vachikorapta vanhu. Kana makosi chaiwo iko zvino unoona kuti makosi enyu kuti ubude nyaya unofanira kuti uyo wakwanisa kuti ukorapte maofficial ehurumende. Nyaya hadzichatongerwi mumakosi, nyaya dzinotongerwa kumba kwavamugabe, nyaya dzinotongerwa kwagresi mugabe kwanakasukuwere.
Vakatiwo utsinye uye kusatonga zvakanaka kwavamugabe kwakatanga pavakawana mudzimai wechidiki Grace Marufu. Vakati panguva yemudzimai wavo wekutanga Sali Mugabe, vamugabe vaive mutungamiriri ane gwara, chiremera uye rudo neruzhinji. Vamutambara vakati nyika yave mumaoko amai Grace Mugabe nevamwe vakauya kuzanu pf manje manje.
Vamugabe munhu vakaita sesahazi mwari nokuti tochinzi ndezvamwari taita hapana anozvikurira zvomunhu kwete homu tozvidzava kushandisa vana Grace homu tinozvizira vakushandisa vana kasukuwere homu tinozvizira vava kushandisa vana Jonathan Moyo kuti vachengetedze utongi hwavo huripo isusu tinofanira kuti tizvirambe. Vamugabe havasati vachiri ivo vari kutonga muZimbabwe. Havakutonga the great Mugabe. Havakutonga dikasukuwere nevamwe vandakutaurirai avo.
Mumwe wevatsigiri veZimbabwe People First vaive pamusangano uyu vamabobo Zhamba vakati vakafarira mashoko avamutambara sezvo akapa ushingi kuti vamisidzane neZANU PF pamwe chete nemamwe mapato ezvematongerwo enyika musarudzo dzegore rinouya.
Hai, ndangozwa mashoko akanaka ekuti ari kukurudzira kuti nyika yedu hatisi kuti ZANU yakashata. Chashata ikugarisika kwakanaka muupenyu hwanhu nekunge mari yacho munyika hamuna zvirikudiwa makambani mahombe akavhara tiripo unyafundise mwana akuna kuono onode kuti uendese kuti uendese kupi ndiona kuti mashoko awo akanakisa zvinoendeka muupenyu aio zvaitodaro zvaigarati anhu aitoone kuti zvakamira sei.
Vamutambara avo vaive Brigadier Muchiuto vaitsigirwa pamusangano uyu navakuda kwaShebaskiti vaClaudius Makova nevamwewo. Ndakamirira Studio 7 Mamutare, ndini Lwedha Moyo.